Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 23, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoiziri muchirongwa chanhasi. MDCT inodzinga mutevedzeri wemutungamiriri webato iri Muzvare Tokozani Kupe. Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. ZANU PF yoshandisa mitemo mitsva musarudzo dzayo dzeprimary elections. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vemuHarare nhasi varatidzira kutenga kubvira kwavakatanga kuramwa mabasa kutanga mwedzi uno. Vachipika kuti kunyangwe hurumende ikavachichidzira zvakadi, havasi kuzodzokera kumabasa zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vana chiremba vavati zviri pachena kuti hurumende haina hanya neutano hweveruzhinji, sezvo zvichemo zvavo zvavane makore akawanda hurumende ichivimbisa kugadzirisa asi pasina chinobuda. Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Amos Tsopo, vati hapana chine musoro chakabuda panhaurirano dzavakaita nehurumende. Vatsopo vati nekuda kwekuti vanoshanda muzvipatara zvinorapwa vanotambura, vanorwadzikana zvakanyanya kuti vari kufirwa nevarwere vavanofanirwa kunge vachibatsira nekuda kwekushayikwa kwezvekushandisa muzvipatara.
Zvichemo izvi vakatipindura nenzira isina kuchifadza. Vaingoti tiri kutarisa mazviri, asi zvimwe zvezvichemo zvakabva muna 2014 hapana kana imwe chete mhindura yatakawana. Zvinokonzera izvo kuti machiremba akati hatichakwanisi kutirambe tichishanda. Zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kushayikwa kwezvinhu zvekushandisa muzvipatara. Machiremba ari kushanda asina zvokushandisa, zvinova izvo magulovhosi nezvimwe zvakawanda nemishonga. Unoona munhu iwe chiremba unokwanisa kuziva kuti chii munhu ari kurwara nei, asi hauna mushonga wacho wekumupa, unomunyorera kuti anotsvaga kumwe. Ende vanhu vano vatinorapa vazhinji, vamwe vacho vanenge vasina mari dzekunotenga zvinhu izvozvo. Saka chiremba zvinokurwadza zuva nezuva uchiona varwere vako vachifa usina mabatsiriro aungavaita nenyaya yekushayikwa kwezvo.
Vatsopo vatiwo vanoshungurudzika zvikuru nemari yakawedzerwa nehurumende masenzi makumi manomwe nemashanu chete paawa rimwe chete. Vana chiremba vari kuda kuti mari yavanoshandira paawa imwe chete svike pagumi remadhora kubva padhora nechidimbu ravari kuwana pari zvino.
Tine mashandiro atinoita ekuti tinoshanda kwenguva yakareba zvakanyanya chiremba husiku nesikati. Maawa iwayo atinoshanda takange takavimbiswa kuti achabhadharwa $10 per hour anonzi on call. Asina nhasi kubva 2014 tichingotambira $50 per hour on call. Asi tiri kuti izvo hurumende takaiti ngaitiwedzerewo kusvika pa$10. Minista wakabuda pamberi pevanhu vachitovawedzera ne50%. 50% zvinoreva kuti wakatiwedzera 75 cents kutiendesa pa$2.25 per hour, inova iyo iri kurambwa nemachiremba. Saka nhasi uno tiri kuratidzira titi tinzwe iwo vanhu veminista, kana muine rudo nevanhu ibasa renyu rekuti mugadzirise zvinhu izvi, tidzokere kubasa tibatsire vanhu. Isusu ndo zvatinotoda zvekubatsira vanhu, asi panguva ino tiri kuti ngavatigadzirirewo zvinhu izvozvo. Muzvipatara mowanikwa zvinhu zvekushandisa nemishonga, votibhadhira mari dzedu idzodzo dzatinoshanda maawaya, tinodzokera kubasa kana nhasi chaiyi.
Mumwe wavana chiremba vanga vachiratidzira vangoda kuzikanwa nezita rekuti Dr. Jessica, vati sevanhu vasinawo mari vanorapwa pazvipatara zvehurumende, vanoda kutiwo zvipatara izvi zvive nezvekushandisa zvakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yavana chiremba. Asi hurumende inoti iri kuedza kutaurirana nana chiremba ava kuti vadzokere kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadiba.
Zano PF yakazivisa nezuro Maneru zviga zvichashandiswa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections, izvo zvinonzi nevamwe zvinomesera vamwe vanenge vachida kukwikwidza. Zano PF inoti vose vachada kukwikwidza mumaprimary vachatsvaga rutsigiro vari pamwe chete kuitira kudzivirira kushandiswa kwemashoko anokonzera ruvengo uye kudzivirira kutengwa kwemavhoti. Vachakwikwidza ava vanonzi vanofanirwa kunge vari nhengo dzebato reZANU PF kwemakore mashanu kana kudarika, uye vakambobata zvigaro mudistrict neprovince. Vakarwa hondo yerusununguko vachada kukwikwidza vachange vasingaomeserwe sedzimwe nhengo dzichakwikwidza. Zuva resarudzo idzi harisati raziviswa, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia kuti tinzwewo maonero avo.
Handigoni kutanga kutaura nyaya iyoyo ndisati ndarondedzera politibhiro yatinayo parwendo runo kuti ipolitibhiro ine muono kana kuti ine maonero anoratidza rakajeka ramangwana eZimbabwe. Nekuti zvayakasunga zvine chekuita nemamembers of parliament zvinoratidza kuti inzira yepamusoro-soro isina kumboitwa nevakambenga vachitonga vamugabe. Yatanga ipapa inotaura kuti utungamiriri hunenge huchifanira kuwanikwa muparamendi hunowanikwa kubvira pavanhu vakaita sei, wakanzi hunobvira pavanhu vari paprovince, ndozvafuma zvichitaura Herald nhasi, uye kuti varwiri vorusununguko, nokuti naivo vanhu vakarwa hunde yechimurenga vanorwuziwo rwokumiririra vanhu nezvese zvatakaita panguva yapfuura kuti takarwisa tichirwira vanhu. Saka izvino takufanira kupinda muparamendi. Aiwa, tiri kunzi vanei vachida kuenda varwiri vorusununguko pana chinovamisa vanongopfuura pasina chimwe chinhu chiripo. Saka regai mutaure masoko okutenda politibhiro yedu nokuona zvakanaka nokutiremekedzawo chinonzwa kudiwa nokudzirwa neutungamiriri hwenyika yedu kana kwakaitika zvinhu zvakadai.
Saka zvinoreva here kuti mudunhu munenge muine murwi werusununguko anenge achida kukwikwidza, kana paine vamwe varikuda kukwikwidza navo vanobva vamira havachapindi?
Havamiri. Chiripo kupiwa mukana wokuti vanhu vakusarudzewo, asi wakanga usingawanikwi mukana iwoyu. Asi mukana wakadaro unenge uchiwanikwa pamurwiri worusununguko aripo iyeye. Zvine zvaakuita nevanhu zvavanoda kana kuti asiri murwiri worusununguko, vanomira vese.
Vamwe vanoti iyo nyaya yekuti mao veterans anopiwa mukana wakaita saiwoyo inyaya inenge ichityora utongo hwejekerere kana inganzi democracy. Vanhu vanofanira kunge vachingotariswa vakaenzana. Munoti iwe
ichokwadi kuti vanofunga kuti mukana iwoyo ungaita sekunge watyora democracy? Unongova mukana wokuti zvavanga vasingambouwaniwo vaakuuwana. Vanhu vosarudza kupuwawo mvumo nokuti ava vanga vachitova ndivo vakatyorerwa mukana, vakatyorerwa mutemo wegutsa ruzhinji, nokuti vanga vasingapiwi mukana. Saka hapana chakashata chokuti vazopiwawo mukana sekupiwa kwaitwa mumwe munhu wese mukana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary election anonesa, agara achinetsa. Saka ndoona kuti apa paZANU PF yatopinda dambudziko, nokuti chavarida kunyatsoongorora ndechekuti vanhu vacho vari mumafiri kana mumastructure acho chekutanga vati veG40 here, nokuti vane chikafuti vangangozoregera vanhu veG40 vachipinda nerweferi. Asi ngatinyatsotarisira kuona kuti mitemo inenge yaiswa iyi mitemo inobvumira here vanhu vari munharaunda kuti vange vachisarudza munhu anoda. Nekuti kana wakutara mitemo yokuti mutazodai mozodai mozodai, zvinoremera vanhu. Izvozvo zvavari kuita kuti hatiri kunge tichisarudzira vanhu vamiririri, ndozvavari kutoita. Saka sokuona kwangu nini mitemo yacho inenge irikuenda kusunga zvazvirinani zvangouya na kuti toenda here kumaparamari lesson kana tokuja kucontenta ndozva zvakareruka.
Kupanya yawo yekuti vakarwa hondo vanenge vachida kukwikwidza mumaprimary imomo vanozopiwawo mukana wekukwikwidza vasingaongororwi kana kunanganidzwa yatingati waiver.
Ko kana vakarwa hondo unenge uchidiwa here navanhu? Nekuti kungoti vakarwa hondo pasina nhoroondo inoratidza kuti vakashanda nevanhu munharaunda muconstituency macho kana muwadhi macho unoisa nekuti vataura kuti dziva zvepolitics social economic. Saka kungorwa hondo chete kutakura gidi hazvirevi kuti unonzwisisa ndozvichagumbura vanhu vakawanda izvizvi kuti ah nyingi atarwa hondo yake asi tanga tichida nhingi nekuti ndiye agirasienza nevanhu.
Tinonzwawo kuti ZANU-PF yakasungwawo kuti vanenge vachikwikwidza mumaprimary elections ivavo vanofanira kunge vachitsvaga rutsigiro vari pamwe chete.
Apo tautoti masoti agerani nekuti vanhu vezanu vanoziva kuti vanoshandisa mari apo mbeu fertilizer zvese kana kutsvaga rutsigiro. Vanoziva kuti kana ukaenda uri wega unokwanisa kunge uchiita zvine zveruseri asi kutovharidzira demokrasi tinoti inini kana ndiri kandidati nditsvaga rutsigiro ndine strategy yangu yematauriro andinoita navanhu.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Maseneta maviri emuAmerica vaChris Coons navaJake Flake vakaparura nezuro biri rakanangana nekuzeya mutemo wekuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muZimbabwe weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Bill uyo wakaizwa muswa muna 2001 nenyaya yekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatowedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vakuru ava kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kuti vakuru venyika ava vabvisirwe zvirango izvi vari kukurudzirwa kuti vaite sarudzo dzakachena kutsvaga vanhu vakatsakatika vakaita savanaitaidza mara vana Patrick Nyabanyama uye vaPaul Chizuze kuremekedza vanenge vaine minda kana mabhizimisi munyika uye matare eSadak. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipodendere kuti tinzwewo maonero avo.
Tikadzokera kumashure muna 2001 pakabuditswa bill rinonzi ZIGERA Zimbabwe Economic Recovery Act. Act iyi yainge ichitaura kuti matongerwo akanga achiitika kuZimbabwe akanga achishungurudza vana veZimbabwe. Chekutanga, chechipiri, hurumende yeZimbabwe yakanga yava kumashure kubhadhara zvikwereti zvavo nekubuda kwakaita vamugabe muhurumende vekuAmerica vachiteererawo vecivil society nemapolitical parties. MaZimbabweans vari kutiwo tava muchange. Zvinogona here kuti tidzokere tiite hurukuro kuti zviya zvanga zvakasunga Zimbabwe zvingabviswe sei? Ipapo America ndoka iri kuya ichiti nesuwo tiri kuda kuona Zimbabwe ichibudirira. Kuti Zimbabwe ibudirire tanga tichida kuona kuti zvinoita here kuti hurumende ichinje maitiro ayo kunyanyanyanya panyaya dzii dzatakambotaura dzezvepolitical violence. Saka ndizvo zvega zviri kuitika kuti hurumende yeZimbabwe iri kunzi mukabvuma kuchinja maitiro enyu pazvinhu zvatalista izvi nesuwo tinobvisa masanctions.
Tanzwa vachitaurawo kuti vachaita urongwa hwekushanya kuenda kuZimbabwe zvavanenge vachida kunotarisa nekuona zvingava zvipi.
Mukatarisa pazvinhu zvavaisa pamaconditions avo ndinoona kunge chakanyanyisa chavanenge vachida kuona inhau yekuti vanhu havaskurowa here vemanyuspepa nemapepanhau vanenge vasiri ZBC kana kuti Herald kuti hurumende iri kugadzirisawo here ichibvuma kuti pane zvakaitika muna 2008 zvakakonzera kurasika kweupenyu uye kuti zvii zvavachaisa kuti tisadzokorodze zvinhu zvakadaro patakatarisana nemaelections muna July kana kuti muna August.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipodendere vachitaura vari parunare kuBoston muno muAmerica. Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanogona kuramba kusaina bhiri remari inoita $1.3 trillion inoda kushandiswa nehurumende, sezvo bhiri iri risiri kuchengetedza vechidiki vachapinda munyika iyi vasina magwaro, vachiri vana vadiki uye haritsigiri zvizere kuvakwa kwemudhuri wekumiganhu nedzimwe nyika. Gurukota remukati meFrance ratsinira nhasi kuti mapurisa akauraya murume aive akapakata pfuti uyo akanga apfuura nekuuraya vanhu vatatu panguva yakuiswa kwevanhu munhapwa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya muguta riri kuChamhembe kwakadziva kumavirira reTrebes. Chikwata cheEuropean Union icho chiri muZimbabwe kuzonzwa nezvesarudzo dzegore rino nhasi chasangana nekomiti mbiri dzeparamende dzinoona nezvemutemo uye chaudza komiti idzi kuti masangano akawanda nevazhinji vavasangana navo kusvika pari zvino havasi kufara nekusavandudzwa kwemitemo yesarudzo. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano nechikwata ichi, sachigaro weParliamentary Legal Committee vaJonathan Samkange vati musangano wafamba zvakanaka uye vaudzwa nechikwata ichi kuti vanhu nemasangano aonekwa nechikwata ichi vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe. VaSamkange vati vaudza chikwata ichi kuti paramende itori mushishi rekuvandudza mutemo uyu uye komiti yavo yakatopedza kuongorora bhiri reElectoral Amendment Act ikaona kuti haripokani nebu mbirore mtemo yenyika.
Vanhu vasina chichema vane masuggestions. Masuggestions zvavo ndokuti vari kutendera chinhu chiri kunyanya kurwadziwa nevanhu muZimbabwe ndechekuti maelectoral laws haasi kufamba nespeed yavanoda. Vari kuti dai yanga akasika kuitwa kuitira kuti vanhu pavanoenda kunovhota vanenge the playing field inenge yaeven.
Vati kunyange hazvo bhiri rave kuzeiwa muparamende havazivi kuti richapasiswa rini. Sachigaro vecommittee yeJustice, Legal and Parliamentary Affairs vaFortune Chasi vaudza Studio 7 kuti chikwata ichi change chichida kunzwa pamusoro pegadziro yesarudzo dzegore rino.
Tavatsanangurira kuti tiri pamusoro pebasa, tiri kushanda takatarisa mitemo yemaelections ende tiri kutarisira kuti mitemo yese inenge yakunzwa kwatiri nehurumende tichaiongorora kuti inge yakagadziriswa zvakanaka tiende kumaelections abudi asina hondo nemhirishonga.
Vachasi vati vanobimba kuti iyo ichauya kuzoongorora sarudzo idzo dziri kurongwa pachena. Chikwata ichi chiri kunzwa kubva kumapato ese zvematongerwo enyika, masangano akazvimirira navose vane chekuita nesarudzo. Chichanotaura zvachinenge chawana kuEU iyo yakakokwa kuti izoongorore sarudzo dzegore rino. Mune imwewo nyaya, komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto yambomira kunzwa nyaya yekubiwa kumangoda kwamarange nhasi mushure mokunge vamwe vange vachifanira kupa umbo vatadza kuuya vamwe vange vachifanira kuuya nhasi ndevaimbove mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vaimbove munyori mubazi rezvemigodhi vaFrancis Gushanga kunyange hazvo vamwe vange vakakokwa vanosanganisira vamiriri vemakambani achera mangoda kwamarange mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakuru veZimbabwe Mining Development Corporation vamwe vauya sachigaro wekomiti yevatemba Muliswa vati komiti yavo yaona zvakakodzera kuti munhu wese ane chekuita nenyaya iyi avepo nekudaro komiti iyi yave kuzonzwa nyaya iyi musi wa29 kubvumbi
avatawirana kuti vese vanofanira kudzoka kune vamwe vasipo Commissioner General Chihuri nemaministers anga aripo nguva yacho vamhadhi vangari Home Affairs vamutasa State Security vasekera mai vari Minister of Defense vabonyonga vangari Director General vanofanira kuuya zvakare CIO na Ambassador Moyo Director General CIO kuti nyaya ipere kamwe chete munhu wese aripo saka vese vachava navakudyanga zvakare vanga vari Permanent Secretary we Mines and Energy saka we Mines saka tikumbira kuti vese vanga varipo panzvimbo imwe chete saka tati musi wa9 munhu wese anenge adzoka pano.
Komiti iyi iri kuda kunzwa kuti zvinhu zvaifamba sei kwamarange uko makambani akawanda kusanganisira mapazi ehurumende aichera mangoda asi pasina mari yakawanda yaienda kuhurumende vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatotaura kuti mangoda anokosha $15 billion ekwamarange akatsakatika vamuliswa vati vamugabe vachauyawo kuzopa uchapupu kukomiti iyi.
Mutungamiri wemuti takarizova kudhara kuti vanofanira kunge vari panapa takatorizova kasinenge tanzwa umbowo kune vese tozovabvunza tine umbowo.
Vamwe vanotarisirwa kupa umbowo kukomiti iyi ndevaimbove gurukota rezvemari vatendai biti pamwe navese vakaita makurukota ezvemigodhi panguva yakatanga kucherwa mangoda kwamarange kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini.
Bato reNational Patriotic Front NPF rinoti riri kuronga kuratidzira muHarare kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasiye basa sezvo vakabvuta masimba zvisiri pamutemo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nechina manheru muHarare, mutauriri webato iri vaJelas Mawarire vakati bato ravo riri kuronga kuratidzira kuti mukuru wenyika vasiye basa sezvo vakaenda panyanga nechitsotsi.
Vakapinda papowers nechisimba, saka mutongi asiri pamutemo, mutongi akaita masimba okubvuta. Saka tiri kuti vanhu vese vemuZimbabwe dai tabatana taungana taudza vamunangagwa kuti pamuri apa muna kuvhotegwa pamuri apa makaita zvokubvuta muri bhinya resimba makaita zvokupinda nechibhinya. Saka nokudaro imimi hamusimi mungadai muri mutungamiri wehurumende.
Vamawarire vakatiwo vari kuendesa vamunangagwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare kuti arambidze vamunangagwa kuti vasakwikwidze musarudzo dzegore rino sezvo vasingaremekedze bumbiro remitemo.
Vanogona kuramba variko asi ZEC inofanira kuvarambidza kuti vasakwanisa kukwikwidza nokuti vakaita zvokubvuta masimba vakanyangadza bumbiro romutemo.
Vamawarire ava vairatidza kufarirwa nevanhu vakawanda vakati munyika hamuitwe sarudzo dzakachena sezvo vari kutonga vaine nhoroondo yekukundwa musarudzo. Izvi zvakatsigirwa nemukuru webazi rinoongorora sarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda Chimhini ava vakatiwo zeke haisi kubudisa pachena hurongwa hwese hwesarudzo. Vakataura vakamirira bato reMDCT pamusangano uyu vaJob Sikala vakakachamadza vanhu vaive pamusangano uyu vachiti pachadeuka ropa kana zvichemo zvebato ravo zvekuvandudza mitemo yesarudzo zvikasagamuchirwa nehurumende.
Inyaya yokupinza masoja munyaya dzese dzeZimbabwe Electoral Commission. Tiri kuziva iko zvino kuti Zimbabwe Electoral Commission yakazadzwa vanhu vechisoja chete arwenyika. Zvakare masoja iwaya ari kudeploywa munyika kunoshinyidzira vanhu kuti vavhotere bato rezanupf zvatinoona kuti zvichatsakisa kuti sarudzo yedu izobuda isiri sarudzo iri free and fair.
Vatauri vose vakawirirana kuti munyika hamusi kuzoitwa sarudzo dzakachena nekuda kwemasoja ari muzvinzvimbo zvepamusoro mumapazi ehurumende, kusanganisirawo mauto zviuru zvishanu anonzi ari munzvimbo dzinogara veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda. Muchati regerera, tozodzoka kune nyaya iyoyo mumashure. National Council yeMDCT inoti yadzinga mubato iri mutevedzeri wemutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe, sezvo varamba vakaomesa musoro vachiramba zvakatarwa neNational Council zvekucherechedza kudomwa kwava Nelson Chamisa semutungamiri mutsa webato. Bato iri rinotiwo radzinga mubato munyori wezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe, uye rinoti ratambira kusiya basa kwakaitwa nezuro nasachigaro webato vaLove Moyo. Bato iri ratiwo riri kubvisa muzvare Kupe navaBebe muparamende sezvo vasiri nhengo dzebato iri. Nemusi wesvondo muzvare Kupe vakazivisa kuti havachinei nevanhu vari kutyora bumbiro rebato, vakatiwo vari kuronga kongiresi mwedzi unouya yekugadzirisa zviri kunetsa mubato. Izvi zvava pachena kuti pava nemapato maviri achange achizviti MDCT. Mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda munharaunda yechipiri muine mitambo yakawandisa muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
MuHarare chete muchange muine mitambo mishanu mitatu yacho mangwana, sezvo zvimwe zvikwata zvekunze kweHarare zviri kutambira muguta iri mushure mekunge nhandare dzavo dzakanza dzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Mutare City Rovers iri kubva kwaMutare kuzotamba nechapungu muNational Sports Stadium muHarare. Svondo rapera, zvikwata zvakaita seNitrat neShabani Mine zvakatambirawo kunze kwemusha asi zvikakunda, izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vatsinhira kuti nhabvu hainei kuti muri kutambira kupi. Mutambo pakati peMutare City Rovers neChapungu uri kutambwa nguva dzekudya dzemasikati, sezvo nhandare iyi iri kushandiswa zvekare zuva rimwe chetero nechikwata cheBlack Rhinos icho chiri kusangana neZPC Kariba. Harare City ichange iri muRufaro Stadium neBlair City. Herentals iri kutamba neHighlanders muNational Sports Stadium nesondo. Okowo Dynamos iri pamusha neShabani Mine. Dimbare yakarohwa 1-0 neChicken Inn sondo rapera. Murairidzi weDimbare Lloyd Mtasa anoti ane tarisiro huru gore rino.
Sechikwata cheDynamos tarisiro ndiyoyo yagara iripo yekuti kana uri Dynamos kana gore rakapera makaita number 2, munenge mutori netarisiro yekuti aiwa gore rino kazva takaita number 2 tinofara kuita number 1, asi tinoziva kuti mutambo webhora asi ndo tarisiro yede gore rino, zvikatotadza kudaro zvinoratidza kuti takundikana.
FC Platinum iri pamusha muMandava Stadium neYadha. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Triangle United vs Ngezi Platinum Stars Gibo. Blue City vs Capes United Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba pamwe nedambudziko rakatarisana nevarwere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Taba tashika kumagumo echirongwa chino tombotarisa misoro yenhau zvakare. MDCT inodzinga mutevedzeri wemutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe. Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. ZANU PF yoshandisa mitemo mitsva musarudzo dzayo dzeprimary